The views of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi muri musi wechina kukadzi 1 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi votungamira urongwa hwekutsvagira ZANU-PF rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabai elections nemusi wemugovera. Asi vakanga vari mumiririri wedunhu iri vari nhengo yeTCC vaAmos Chibaya vanoti kuchatsva mupini kuchisara demo nemusi wemugovera. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinonzi zviri kushandira mutero wembwa kuBotswana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi nezuro vainge vari kumukoba North kugweru vachitsvagira rutsigiro vaEdgar Ncube vebato ravo reZANU-PF. Sarudzo dzemabai elections dzakauya mushure mekunge vari kuzviti ndivo munyori mukuru webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vasengezo Shabangu vadzinga vaAmos Chibaya nevechimwe chikwata chebato reCCC. Vakanyoresa kukwikwidza musarudzo idzi vanosanganisira ivo vaChibaya uye vaPatrick Taiya vebato reDemocratic Official Party DOP. Asi musi wa19 ndira dare reHigh Court rakapa mutongo wekuti vaChibaya havakwanise kukwikwidza pasi pebato reCCC mushure mekunge vaShabangu vakwidza nyaya kumatare vachiti havasisiri nhengo yebato iri. Asi vaChibaya vanoti vakakwidzawo nyaya iyi kudare repamusorosoro reSupreme Court asi hapana mutongo wati wapiwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wehofisi yezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira.
Tinotenda isu sebato reZANU-PF tiri kutarisira sarudzo dzinomufaro nokuti tinoziva kuti isu tichange tichikunda nekuti tisitine tsigiro noruvimbo rwemhomho yeZimbabwe. Iri kuona mabasa akanaka ari kuitwa navamunangagwa ekuita kuti nyika yeZimbabwe iende mberi ivandudzike. Munhu nemunhu ave neupenyu hunenge hwakanaka patinosvika gore re2030.
VaMarapira, tiri kunzwa kuti vaMohadi vange vari kumatebelelend uko tanzwawo kuti vanga vari muMidlands nezuro. Dziri kufamba sei nyaya dzegadziro yesarudzo yemabai election ari kuuyaya?
VaMohadi ndomashoko avari kufamba nawo vachikurudzira vanhu kuti vavhotere ZANU-PF varambe vachivimba muna vamunangagwa nebato reZANU-PF.
Mashoko amunosiyira vatsigiri venyu nemhuri yeZimbabwe ndeyekuti kudini?
SeZANU-PF tiri kuti aiwa musi wa3 tichange tichikunda zvisina akaona, tichange tichikunda zvekuti vamwe vanomwa mvura nekunakirwa vachitenda nekuti isu tino ruvimbo rwevanhu veZimbabwe tichivatenda nerutsigiro rwavo. Ngatirambei tichindisa nyika yedu mberi, nyika inovakwa nevene vayo.
Mukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vange vari parunhare kuHarare nestudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo vaChibaya vari kutsika madziro vachiti vari kukwikwidza kunyangwe ZEC yakati yainge yabvisa zita ravo pagwaro revavhoti.
Chokutanga, vanhu vemukobha havana kudzinga vaChibaya kudare reparliament. VaChibaya vakarikoliwa kumudhuri weparliament, havana kurikoliwa mukobha mune vanhu. Parliament yangu iri mukoba ndoo mune vanhu vanovhota.
Saka imi muri kukambeinawo here vachibaya? Takanzwa kuti vamuhadhi vakaswera vari mumusha menyu nezuro vachitsvakirawo bato ravo rutsigiro.
Zvaaitwa navamuhadhi izvozvo kuya mukoba constituents, ndinoda ivo vauye kuzomira vari MP ndovarakasha. Isu semukoba chinhu chinonzi ZANU hatidi kana mbochiona zvachose. Vanhu vemukoba havafi vakavhotera ZANU PF. Mukoba will never be ZANU PF again.
Ko zvinonzi wani vachaya havapo paballot box, munozovhoterwa sei musipo?
Vakazama kuda kundibvisa paballot paper nenyaya yekuhlamwa nokuka chibaya. Zvino takaenda kumataredzi mhosva tikanopikisa mutongo uyo kusupreme court. Zvodudzira kuti kupikisa kwatakaita zita rangu richange riri paballot paper. Saka musi wa 3 February ndiri kunovapama vanhu vezano, dzokororo ine simba. Toda kundovarakasha mavhotsa takaita musi wa 23 August 2023 achange achidori times 2 nokuti vanhu vemukobhe vakatsamwa kuti tobvisirwa mwana wedu chibaya togara naye anotiteerera anotumika.
Mashoko enyu kumhuri yemukobha otiwo kudini?
Regantori mukana uno kuti musho wemukobha gadzirirai musi wa 3 February munodzosera mwana wenyu wamakabvisirwa zvisiri pamutemo. Mwana wenyu achange ari paballot paper ndiye zvakare anenge ari pokutanga. Saka chamunongonoita mukapiwa ballot paper kundotarisa stari pamusoro ndorogariripo, kumwe kwose hakuna vanhu. Ngatidzokorodzei ZANU musi wa 3 February. Zvanavamuhadhi zvokuya mukobha aiwa kutandara vachidya zvavo mari dzenyika, ivo vano mukobha vachitambura vachinonga zvisvo nemuromo. Dei zvaitobvira ndaida kuti vauya dohumire vari ivo vamuhadhi, ndobva ndavarakasha zvino mutsindo. Saka 3 February handei tinovhotera mwana wedu anenge ari paballot paper, mwana wenyu MP wevanhu, MP wemacitizens, Amos Chibaya.
Vaimbove mumiririri wedare reparamende webato reCCC kumukoba vaAmos Chibaya vange vari parunare kuGweru neStudio 7. Zvichakadaro, sarudzo dzichaitwawo kuGoromonzi South, kumukoba North, peLandaba, Shabalala, Seke neZvimba East. Nyaya yekuoma kweupenyu yave kumanikidza zvizvarwa zveZimbabwe kuenda kunopotera kunyika dzevamwe dzichitsvaga mafuro manyoro. Asi zvimwe zvizvarwa izvi zviri kupedzisira zvoshandiswa senhapwa munyika idzi sezvo zvinenge zvisina magwaro akakwana kana kuti zvinenge zvichitarisirwa pasi. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Imwe nyika iri kuendwa nezvizvarwa zveZimbabwe kunotsvaga chouviri nyika yeBotswana, asi sematauriro emutungamiri wesangana reOzimbozi Botswana muzvare Poshia Muzondo, kune vanhu vari kushandira mari nepasi pemapula echiuru chimwe chete nemazana mashanu iyo yakadzingwa nehurumende yeBotswana kutanga muna zvita wegore rakapera kuti ipiwe mushandi wepasi.
Vari kupiwa mari iri pasi pe1500 varipo, vanopiwa ma1200, ma1300, chero ma1000 ndichaiwo. Asi unoda kuti inge usinawo basa utongoona kuti zviri nani ndifanire kuenda pamwana iyeye panonzi 1.3 ndichitsvaga ndiri pamwe.
Vaenderera mberi vachiti nhamo iri munyika ndiyo iri kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvipedzesene zvazvipira kutorwa senhapwa.
Nhamo iri kumusha kwedu iri kusunda vanhu kuti vauye kuno kunyika dzinenge vana Botswana vachitsvaga mabasa ikoko.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita basa rekufudza mombe mumusha wekanye uyo uri pedyo neguta guru reHaburoni vaSteven Tigere vati nekuda kwekutambira mari shoma vakawanda vave kuguma voita mamwe mabasa zvapakuti vashaye zororo.
Mari dzatinowana mukufudza mombe watinenge tichiita idzi hadzifadzi. End chimwe chinhu zvakafanana unogona kutanga uchinzira iti panapa unofudza mombe, unofudza mbudzi nekuchengeta rwai. Kumberi kwacho zvinochinja, kutanga kudzonzira iti tisati waenda kumombe kana kumbudzi fana kuti usakure apa kana kuti ugadzire apa, mabasa anenge achiwanda, mari isingawandi.
Vamwe vakaita samuzvare Mairi Maganda vanoti vave kuswera vachiita zvakitsi nagonzo nemapurisa muFrancistown kuti variritire mhuri dzavo.
Zviri nani kuti nditizane zvangu nemapurisa kuti ndikwanise kureiza mari yandinge ndichida. Ndoona kuti hairdressing iri kundibhadha kudarika kuti ndiopte kuti ndingaite mei.
Ongororo yakaitwa nemuzi muzinda weAmerica muBotswana maringe nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu munyika iyi. Iyo yakaburiswa gore rakapera yakaburitsa pachena kuti vashandi vanobva kune dzimwe nyika vaive panjodzi yekushungurudzwa nekushandiswa kwemaawa akawandisa kana kunyimwa mihoro yavo kunyanya mumabasa epamba. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nechamukai nyama mumusha weRamutsva pedyo nekutare Khaburoni vaEdson Gore vaudza Studio 7 kuti usveta Zimbabwe hungapedzwa chete kana hurumende yeZimbabwe ikagadzirisa upfumi hwenyika.
Dai kuri kutiwo hurumende yedu yadzikisawo mapasipoti kuasvitsa kumapuraizi akaita sedzimwe nyika dzinengana Botswana ma250 pula papasipoti. Dzimwewo dzatongonzwawo kuti hanzi zvemapasipoti they are less than $20. Saka ndozvatinenge tichidiwa kutiwo zvikadaro zvinogona kufamba zvakanaka.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice vatendai Ruben Bufana vanoti gangaidzwa mhezi yavavira mudumbu kuvana venyika yechipikirwa.
Kana pula rimwe chete zvaro haana mukana wekuriwana muno muZimbabwe, anofane nzara, anoshaya pekugara. Saka akafunga nhamo iyoyo kuti ndakadzokera zvino kumusha ndinonorarama sei, anosarudza kugara muBotswana imomo maari kutombowanawo zviri shoma izvozvo.
Mumiri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe mukono shuro havana kubvuma kana kuramba kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kubatwa senhapwa muBotswana muri kuone Studio 7. Asi vanoti muzinda vavo uri kuita zvese zvaunogona kugadzirisa nyaya iri kutadzisa zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvive nemagwara akakwana kusanganisira kuzvitevera kwazvigere kuti zvitore magwara akakosha aya zvinozoshandisa kuti zvipiwe mvumo yekugara munyika iyi.
Vanhu vedu vanotambura kufamba kana vasina zvavanazvo vanogona kubafa muzira namapurisa. Tabvumirana nehurumende yemuno kuti zvinobatsira kutipe vanhu vedu maprimary documents kuitira kuti vazokwanisa kuapply mapermits kuti vagare zvakanaka.
Ongororo yezvekubuda kwevanhu munyika yakaitwa muna 2022 pakuverengwa kwevanhu yakaratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika mazana manomwe zviuru zviri muSouth Africa uye zviuru makumi mana nezvinomwe muBotswana. Vari kubudawo munyika vanosanganisira madhokotera, vakoti, varairidzi nevamwe vari kuti vari kutambiriswa mutoro wembwa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tine hurombo kukuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukanzi tinenge tisasati fenyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition muririmi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona Ndebele zvinotanga na7 manheru tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu.
Musangano wechitatu wepagore wekuzeya nyaya dzesarudzo wakarongwa nesangano reAfrica Electoral Justice Network AEJN wakatanga nezuro kuVictoria Falls. Musangano uyu uri kuzeya nyaya dzine chekuita neurongwa hwesarudzo uye mabatirwo anoitwa makakava nevatongi nechinangwa chekuti muAfrica muve neutongo hwejekerere. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekuona kuti Afrika yazadzikisa chibvumirano chekuita sarudzo dzakachena uye zvinotarisirwa kubva kuvatongi kana kuti Making the Dream of the African Charter a Reality, the role of the judiciary in upholding the rule of law with specific reference to free, fair, and credible elections in Africa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muongorori wezvekugarisana zvakanaka kwevanhu uye vachishanda nesangano reNetwork for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana kuti tinzwe maonero avo.
Munoziva vazininga. MuAfrica tinoboita zvimwe zvinhu zvinonyadzisa. Tinoita kusekesa pasi rino rese. Kazhinji zhinji tinofarira misangano. Tinoita misangano yekuti tiri kuita misangano yekuti tiri kukoshesa kodzero dzevanhu. Tinoita misangano yekuti tiri kuda kuti vanhu vaite sarudzo dzakajeka, dzakasununguka, vanhu vachitaura nezwi ravo vasina chavanotya. Izvo tinozvigona chose. Misangano hiyo haiperi. Ndio imwe msangano wacho watiri kuona uyo uri kuitika muno muZimbabwe uyu. Wekuti vakuru vakuru vematare vanotonga mhosva muAfrica vematare vari kuungana vachida kuongorora kuti panoitwa sarudzo ngadzitswe jekerere bakakosheswe mitemo bumbiro remutemo matare achionekwa asina ridivi raakarerekera zvinonakidza kana vakagara pasi vachitaura zvinhu zvakadaro asi kwavaitira kwacho muZimbabwe muno.
Iyo Zimbabwe inoipei kuitirwawo misangano wakadai uyuyu?
Hatitobodi kuenda mwedzi yakawandisisa muna August munomo Nyamavhuvhu takaona sarudzo dzakaitwa muno muZimbabwe. Dzakatotaurwa kwete neveCCC, kwete neopposition chete, asi neveSADC kana Africa Union yacho pachayo. Vakatoti sarudzo dzemuno dzanga dzisina kusununguka, dzanga dzisina kuenzaniswa mativi ese, dzanga dzine kubira. Takatoona makataurwa neSADC macho kutoti chimwe chakadomwa ndechekuti mitemo yesarudzo yaitotyorwa, kutotyorwa kuitwa kuvhunwa vhunwa kunyanyanyanya neZimbabwe Electoral Commission. Takaona iyo kuti matare acho ari kutoonekwa kuti ari kutotora mativi munyaya dzematongerwo enyika. Iye zvino tinotenda hedu kuti vaJobs kana vakasunungurwa nezuro uno, asi vapedza gore netidimbu vakavharirwa mujeri nematare vachinyimwa bail nenyaya yemhosva yatisi kutobona kuti mhosva yacho chai chai ndeipi.
Ngatibateiwo kuti iyo Zimbabwe senyika ingadzidzawo zvipi pamusangano wemhando iyoyi.
Matare vavo vatongi vavo vari kugara nhasi vachiti isusu toda kukoshesa kodzero dzevanhu, toda kuti vanhu vaite kodzero dzavo dzekusarudza vavanoda vakasununguka. Asi tiri kutoona kuti muno muZimbabwe macho vanoonekwa kuti havanopikisana nehurumende vari kumbunyikidzwa nematare iwavo. Nevatongi vavo vakatogara kumusangano iwo vachitotaura zvinonwisa mvura, zvinonakidza kuti vakamuteerera achitaura sounoti apa paita mutongi akanaka apa akati twasu. Asi choonai zviri kuitika muZimbabwe mahumbwe chete anotonyadzisa. Kodzero dzevanhu dziri kutombunyikidzwa nematare iwavo zvinonyadzisa vazininga.
Muongorori wezvekugarisana zvakanaka kwevanhu uye vachishanda nesangano reNetwork for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana vange vari parunare neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mukasei, mamukasei pastudio. Aiwa tinofara nenhau dzamunotipa. Ndira kutaurawo zviri kutaurwa naava baba vanonzi vabere avo vanga vachitaura kuti mutemo wemapurisa wekuti shoot to kill uri kutyora kodzero dzevanhu. Vangataure kuti armed robbery iri kutyorwa kodzero dzayo neshoot to kill. Iyo armed robbery yachona inenge itori nepfuti ichida kuuraya mupurisa. Baba vandotoona sekuti havasati vambobirwa because vakanyatsokubirwa chaizvo zvavambotauriri nezveshoot to kill kuti mutemo wakashata. Ini ndinotosupport mapurisa atori 100% correct. Vari right mapurisa. Shoot to kill ndotoisupporta because kubirwa kunorwadza. Munhu achikunongedzera pfuta achikutocha mba mako achida zvinhu zvako zvakashanda. Iye anongotora mahara. Shoot to kill iri right. Mapurisa ari kuziva zvaari kuita.
Magadi magadi studio 7. Zvombo zvatirimira. Kudongwenda kubasa zvangu bati marezi makwira ari kuita pakaipada hurumende una zvaingaita. Uriro zvingaingo yanyaye yebhondi yongopenda padollar zvichi ndopenda paUS. Vozi kunda kubasa mahwani. Noshandira kufamba transport hapana rate izvi 6.5 but government price rate inoita kuti 20 and something. Hazvisi kumbochidzana mari dzatirikutambira dzarwadza aiwa yaivapindira zvavo hurumende aiwa pakaipa ndo politics hombe chaidzo vari kugutaura maningwa kugutaura tirikumba chiromba chivaromba aiwa taneta aiwa
Pastudio 7 apo makadi. Vana monzorawo nhamo. Monzora chi unoidi ofisi wewe wakaitadza kutara shemu. Monzora ari kuzvitamburira. Unovatorera unani. Ehe, unoenda nemukadzi wako nevana vako. Ah, shemu monzora vedu we ya shemu.
Vana mutsvangwa. Chamisa, zviri kuitika mutriple C hatinei nazvo. Musati bvunze izvozvo kutungana kwembudzi. Hatina kana basa nazvo izvo. Imi muchiziva zvenyu kuti ndimunenge muchituma zvese zvese zvinoitika ikoko, ndimunenge muri behind. Iye zvine izvi Chamisa arisaina. Makuti Chamisa anofanira kusungwa. Iwe wakasungwana zvamakadza 15 billion, makasungwana. Iye makaziva kuti Chamisa akabata mari, akakudzai Chamisa akabata mari ndiani. Tikwanirei chikai Mwari imi maZANU PF majenandoro. Varakash.
Studio 7 Mamukasi. Tinotenda nenhau dzamunotipa nezvose. Tindowashamarari nesu watereri nhau yangu iri pakuti pachirongwa chamabvisa ichocho makanganisa zvikuru. Ini ndaitotarisira kuti seStudio 7 mucharamba muchitotefenyura chirongwa chenyuzi kana kuti pazuva mototefenyura kana katatu makuseni masikati manheru. Izvo maakutochibvisa, maakuisa chirongwa chechirungu. Vanambuya wedu nevahama zhinji havanzwi chirungu. So Studio 7 maitoya maakuita asi raiti. Gadzirisa ipapo. Ingawanana ZBC vanotefenyura nyuzi every 1 hour 1. Kuimi chiri kunoedza chii? Zvamuri muriko kutori kuAmerica kune mishini dzakanaka. Mukurirwa here nenhau dzinonyebwa muZimbabwe dzidzi vanongotaura every hour? Aiwa, gadzirisa ipapo Studio 7. Notenda.
Mangwanani Studio 7, mangwanani vateereri vese veStudio 7. Inozoti Studio 7 dei yamborimira zvokuramba vachibvunzana nachavanhu. Zvokudovadana paintevhiews zvaizvo ndozvimwe zvodo kunzira maproblems. Bhozi, kana vachidodama pamaintevhiews vanozoti vari zvadova vanhu vari authentic. Vanodo vari vanhu vetriple C, vanhu vaya maimposters vasori. Maimposters ndivakonzera maproblems ese ati vanhu avo iko zvinezvi. Saka vanodama vachibvunza kuti zuruma mune meeting yenyu yakaudini chichi. Vanozvasa kuti vanhu vadova part and parcel yetriple C. Vanhu vaya havambodori vetriple C vaya. Vaya vanhu vaya vanongo vakangotumwa kuuparadza vanhu vaya. Vanongodla mari, vanhu vanotongodla mari vanoti tichitambura. Vanopiwa mari neZANU PF vanhu vaya vachingodla mari. Mavabvunzirei. Senei navo vanhu avo. Imi mati makati hamunamba makarerekera. Imi ika muchingoda zvetriple C, bvunza zvetriple C. Zvamamangobvunza chiAmusi chibaya paya mangogona. Zvokobvunza hayo vanani havanani basa rosa. Isi izvi nyaya inoti tibvadza stereki. Ava vana vatotibhohwa stereki zisingatomboitwa nachavanhu vanhu vagurupu rake. Hatitombovazivi vanhu ava, ngavaende kure. Musati mbovabvunza, hatine navo kudumbosa zvavanoronga. Ngavangodhistroya sekudhistroya kwavanga vachingoita, please. Ndatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera kunhamba idzodzi, kwete kutumira maaudio.
Tine urombo kukuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukanzi tinenge tisasatefenyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition muririmi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveShona neNdebele zvinotanga na7 manheru, tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu.
Munhau dziri kuitika muno muAmerica, nhengo dzekomiti yedare reparamende dzakavhota nechitatu dzichitevera mapato adzinomirira muurongwa hwekuedza kuendesa mberi mhosva mbiri dziri kupomerwa gurukota rezvemukati menyika vaAlejandro Mayorkas dzekuramba kutevera mutemo wenyika unoona nezvekupinda kwevanhu muAmerica pamwe nekukanganisa chivimbo chevanhu izvo zviri kushoropodzwa neveRepublican Party. Havasi kuita zvizere mukugadzirisa nyaya dzekugadzikana kwenyika pamwe neuwandu hwezvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri kusvika kumuganhu weAmerica neMexico. Nhengo dzebato reRepublican idzo dzakawanda mudare reHouse of Representatives dziri kurwisa kuti vaMayorkas vadzingwe basa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie avo vari kuTexas muno muAmerica.
Nyaya iyi yatikuona yaitika iyi inyaya yasatamboona muno muAmerica. Pachirungu tongangoti it's a breaking ground. Nekuti tichitarisa nyaya dzekumabhodha kana kuti mapindiro anoita vanhu muno muAmerica. Iyi nyaya inoonekwa nehurumende sezvo whole yatingati federal government. Saka masimba akawanda ekumisa kana kupa matanho akasimba ekuti bhodha rinozofamba sei anowanzoenda kuna president. And izvi zvatakuona zvichiitika zvekuti pakuitawo amwe mari like vari kucongress vari kutageta manje iri gurukuta zvinhu zvasatamboona zvakaitwa but toona senge kuda anongo ari matanho ekuti paite yatingati action panyaya iyoyi yevanhu vari kupinda kumabhodha.
Asi zvinosiya papi nyaya yekuti mapato ezvematongerwo enyika ndiwo anenge akusenza kwete kutarisa mutemo nokuti kuona kuti maRepublican ndo vanenge vaakutungamira nyaya yekuroverera iwo gurukota iri.
Ya zvinhu zvisina kumira zvakanaka hazvo pakuti zvinoita kuti paite ndichataura hangu chirungu yatingati polarization kana kuti kuona kwakasiyana panhau inenge ichida kuti igadzirise zvinhu zvechinetsa munyika. Ende izvi zvaitika izvi zvinhu zvisina kumira zvakanaka hazvo pakuti iko zvinotozva kuti pane nhaurirano iri kuitika pamberi pakati atingati madhemokrats acho nemarepublican kuti vaone kuti vogadzirisa sei nyaya yeimmigration kunyanyanya mapindiro ekuita vanhu kumabhodha uku vasina kuinspectwa especially mabhodha akaita sekuTexas. Saka kana takaona izvi zvakadai sezva kuchiitika panguva yakadai so zvinhu zvinokwanisa kukanganisa yatingati mabipartisan kauti kuwirirana kwavo kuti vanyanyo kugadzisa nyaya yeimmigration kuti isave iri nyaya ichangoramba ichingotaurwa muno muAmerica.
Mungaona here nyaya ichigadzirisika iyi vaMasiya?
Ndichitarisa hangu ndoona senge inyaya inokwanisa kugadzirisika dai paita kukakurirana pakati pemarepublican nemadhemokrats. Chinongodikana panapa kuti vawirirane pachavo vodzisa mutemo unoita kuti iyo nyaya yeimmigration iyi ive nyaya inosolveka pasina kuti kana pazoita kana mutemo unenge wadzikwa vanhu voramba vachingopokana. Iko zvino tinoziva kuti pane nyaya iri kunetsa zvekare kuno kuTexas. Texas yakadzika mutemo yekuti igadzise nyaya dzeimmigration idzodzi. Ende hurumende yakaendesa zvekare Texas iyoyo kumatare ichitaura kuti Texas haina mvumo yekuti ive ichiona nenyaya dzeimmigration iyi. But zvinhu zvokuti tingoona kuti kungopokana kunokwanisa kugadzirisana.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vange vari parunare muHarare muchandiregerera vari parunare kuTexas naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Masangano akazvimirira oga makumi mana kuNigeria aendesa tsamba yenyunyuto kumutungamiri wenyika iyi vaBola Tinubu vachikurudzira kuti vagadzirise nyaya yekupambwa kwevanhu yavati yanyanya kuwedzera zvapa kuti vanhu vagare vakabatira hana mumaoko. Izvi zvinotevera kupambwa kwevanhu zviuru muguta guru renyika iyi reAbuja nedunhu reEkiti. Vanhu zviuru zviviri nemazana mana vakaurayiwa, vamwe vanosvika chiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe vakapambwa kubva zvakatora vaTinubu mhiko yekutungamira nyika muna chikumi gore rakapera. Munyaya dzemitambo, Studio 7 ichaenderera mberi ichikupai zvinenge zvichiitika kumakwikwi eAfrica Cup of Nations ayo asvika mumaquarter finals. Mitambo ichaenderera mberi mangwana, Nigeria ichitamba neAngola, DRC neGuinea, uyewo mimwe mitambo ichatevera nemusi wemugovera. Tabva tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Regai titarise zvange zviri mumisoro yenhau dzedu dzanhasi. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi votungamira urongwa hwekutsvagira ZANU-PF rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabi elections nemusi wemugovera. Asi vakanga vari mumiririri wedunhu iri vari nhengo yeCCC vaAmos Chibaya vanoti kuchatsva mupinyi kuchisara demo nemusi wemugovera. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinonzi zviri kushandira mutero wembwa kuBotswana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Taboka Ncube achikupai nhau nerurimi rweIsindebele.